manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 24 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana Sadaki nana United Nations agoni kungokaruka vapinda mumusha kana musha usina kutanga waita process yavo.
Reverend Kenneth Mutata World Council of Churches vokurudzira vana veZimbabwe kuti vataurirane kuti nyika ifambire mberi.
Jada kumutasa kuti zvakaita kumusika mutema, marete acho ati simukei kupfuura ipapa. Kumashops kumuko, vaoshandisa rete ye 10,000 papricing yavo. Whereas pakuchinja mari, vanoshandisa 7.5. Zvese zvaakusimuka nekunzwa kufamba kwemari mumaketi.
Dhora remunyika roramba richishaya simba kubva zvapera sarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nekereke yeWorld Council of Churches varikurudzira vana veZimbabwe kuti vabatane kugadzirisa matambudziko ezvematongerwo enyika kunyanya akonzerwa nekuda kwesarudzo dzisina kutambirwa nevakawanda. Mashoko aya anotevera kumira pamarirano kwaita nyika mushure mekunge vanopikisa veSADC veAfrican Union nevamwe vati sarudzo hadzina kufambiswa zvinotarisirwa munyika ine utongo hwejekerere. Asi nekune rimwe rutivi hurumende iri kutsika madziro ichiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakazivisa kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica kuti SADC ichagara pasi yozeya zvakaburitswa nevaongorori vayo vesarudzo. Hurumende yeZimbabwe yambenge ichida kuramba kuti musangano uyu uitwe uye yange ichida kuti paite ropa rakaipa pakati pemutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC. Vakuru vakuru vemuhurumende yeZimbabwe vanoti vaHichilema ndivo vakatuma Dr. Nevas Mumba avo vakange vari sachigaro weSADC vakazoti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi Dr. Mumba vanoti zvavakaburitsa ndizvo zvinowiriranwa nevamwe vaongorori vose kubva kunyika dzemuSADC. Asi kuuya kwevatungamiri veSADC vakawanda pakugadzwa kwavamunangagwa kunonzi kwakaratidza kuti SADC iri kumira nevaongorori vayo vesarudzo. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa Thabo Mbeki vachitaurawo kumucheto wemusangano weUnited Nations vakati zvakakosha kuti vatungamiri veZimbabwe vaise zvido zvenyika pamberi kwete zvavo uye vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano. Vamunangagwa vanga vachiitawo misangano nevamwe vatungamiri vemuSADC pamberi pemusangano wechimbi chimbi uyu kuri kuedza kutsvaga rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Reverend Mutata.
Kana nyika yaita dambudziko ratakatarisana naro panotsvaga utungamiri kana kuti yatingati leadership inopfuura umwe noumwe zvaari kunzwa pamwoyo wake. Tifunge vanhu nekuti vanhu vakawanda vanenge vakatarisira kuti tingapfuura sei mazango atakatarisana nawo saka panotsvaka chekutanga kuti vanhu vese vabvumirane kuti patiri hatigoni kugara tiripo hongu inovhiwa umwe achiti haivhiwi asi vanonyanya kutambudzika chaizvo vanhu vari kufamba mustreet nokuti utungamiri hunoitiwa husingagamuchiriki hunorasa zvibereko zveikonomi saka zvinotsvaka kuti tidzokere pakutaura kuti tingaita sei tiri pamwe chete hazvichagoni kuti titi imi makahwina itai tione
asi ndiani angatungamira urongwa hwakadai semaonero enyu nekuti ivo vezvematongerwo enyika pari zvino vanenge vari kuratidza kuti anenge amakarasonani
vanhu ivava havaperi vakawanda asi chekutanga nechekuti panofanira kunge pane political will kumapolitical parties but also nyika yese inofanira kuti ndiyo nzira tinoda kuinda mberi kana vanhu vachiri kufunga kuti kuna mamwe masolutions kana kuti maalternatives dzimwe nguva zvinoita zvinogona kurema kuti vanhu vati iyi solution yokuti paitiwe dare romusha ndiyo nyaya yakakosha asi semaonero angu uyezve ndonzwa vamwe matauriro avanoita handioni tichipfuura apa kana tisina kuwana nzira yekuti paite meeting of the mind
vamwe vari kuti pari kuda kuti SADC iite mutongi gava vamwe vari kuti United Nations vamwe vari kuti African Union asi imimi pamuri kunyora munenge muri kuti chitsambe chiri kuvana vezimbabwe sei muchifunga kuti ndo vanokwanisa kugadzirisa dambudziko
vana SADC nana United Nations agoni kungokaruka vapinda mumusha kana musha usina kutanga waita process yavo tinoona kune dzimwe nyika kuti kuzopindira kwevekunze mamultilateral actors aya anozouya kana paita nzira inovagamuchira zvino isu hatina munhu atati taturira nyaya yedu inozikamwa hayo asi isu sezimbabwe hatisati tati nyaya yedu ndeii toda kuridzeya takadai zvinotsvaka kuti isu mukati tibvumirane kuti tine nyaya yatinetsa kwete election iyi yapfuura chete kwete election yechipiri ichangodarika tava nemakore anokwanisa kuita makumi maviri tisina kuwana nzira yokuti maelection angaitwa sei akaita nyika ifambe ichienda kumberi kana tichida tinogona kumirira futi imwe election inouya tigowana kuti tinodzokera panzvimbo yedu nokuti nhamo yedu iri mumongo wemaprocesses saka chinotsvakwa ndechekuti tigare pasi titi toita sei kuti tiinde mberi nokuti hongo vari kutonga vanogona kutonga zvavo but tisina chinobuda chokuti vanhu vangadya vanhu vangararama nacho vanokwikwidza vagoramba vachikwikwidza but pane pachingozikamwa kuti chero zvikaita sei havafi vakawana masimba kana system yakaita mamiriro yakaita saka no one wins in this case
Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nekereke World Council of Churches vange vachitaura vari parunare kuSwitzerland. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti havasi kushamisika nekuderera kweuremu hwedhora remunyika sezvo nyaya yesarudzo yange ichipa kuti hurumende imbochinja maitiro yapera pamusika weRBZ auction dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemadhora emunyika anodarika zviuru zvishanu kana kuti 1 to 5,000 kubva pazviuru zvinodarika zvishanu nemazana manomwe kana kuti 1 to 4,712 mumavhiki adarika ngatinzwei hurukuro yataita naDr Mugano kuti tinzwe kuti chii chiri kupa kuti dhora rishaye simba
zviri kuitika apa ndezvekuti tapedza maelections hurumende pane mapayments kunyanya mamwe anga ari ekumacontractors vanoita basa kumarodhi vanga vasi kubhadharwa hurumende ichida kuedza kuti iende kumaelections marets akatidzikamei saka tabva ikoko vakutanga kubhadhara mari and zvobva zvaita marets akire asi ndaida kuti mutarise kuti zvakaita kumusika mutema marets acho atisimukei kupfuura ipapo kumashops kumoko vakushandisa rete ye 10,000 pa pricing yavo whereas pakuchinja mare vamaofenda 7.5 zvese zvaakusimuka nekunzwa kufamba kwemari mumaketi panobhadharwa vaya vanga vasingabhadharwi zvekuti pavanopiwa mari vanobva vamhanya kunotenga US nekuti ndiyo inonzi mari.
Saka munoona izvi zvichigadziriswa sei muzvinafundo mugano kuti dhora remuZimbabwe rikwanisewo kuti ridzikame, zvii zvinoda kuitwa?
Nhau yese kazhinji inoperera paproduction, saka nyika ikasanga isiri productive mari inopera simba. Asi zvakare chimwe chiri kunetsa ndechekuti kutogara kwemari idzi dziri 2 US dollar neZim dollar rinotova dambudziko, nekuti zvinotoita kuti Zim dollar rishaiwe simba nekuti munhu akapiwa mari anobva apiwa US. So ndirangaridza ndiri kuchimanimani kwarusvitu petaiwana sadza nenyama kana pauya nenyunzi. Saka pakadaropo ipapo haungaisi musoni kana munyeze pasaidi nerodhi rana wotarisira kuti ndichazononhonga musoni. Ndo zviri apa munhu wese paakagara muZimbabwe anoziva chinonzi mari iUS dollar. Saka akangopuwa Zim dollar chinouya musoro make chekutanga kurasa Zim dollar iyo. Totarisa kuti kumberi kwatichazoenda dzimwe dzenguva hurumende kana yazogona inofanira kuzosvika rugwaro through production kuti Zim dollar isare iri yega munyika. Unotanga pangori nechoice yemari dziri 2 inofa, nekuti gore nekupera kwera kuita tiri kuona magwaro ereserve bank yeZimbabwe ari mupublic ari kuratidza kuti maloans ari kupiwa mabusinesses kubva kumabhengi 94% ama US dollar, ichireva kuti 6% ndo maZim dollar. Kureva kuti Zim dollar iri kuenda kwamutiganebwe. Saka chinoitika inofanira kutanga yafa Zim dollar tomopinda muUS, patinozodzoka kuZim dollar ndo panofanira pane production negood governance neaccountability yakasimba pavabatiri vemari yedu, kuti mari inge ichishanda kuproduction isashandiswa kuita kungwavangwava kwatinonzwa kuyatsa. Nekuti kana nechingwavangwava chitora mari pamusika wemari paauction oenda kublack market, nekuti pane mikana yekuti marete akasiyana aya tinoti pachirungu madistortions. Zim dollar iyi yakararama.
Mataura nyaya yegovernance kana kuti matongerwo enyika yakakosha zvakadii munyaya dzezveupfumi nekudzikama kwemari?
Kana mapolisi kugadzirwa nehurumende, vanogadzira mapolisi ekuti isu semaZimbabwe tichaatambira tobatsira kuaimplementa, nekuti tinofanira kuita give in certain benefits kuti nyika iende mberi. Manje kana tisingawirirani nehurumende yacho kuti maelections anonge asimukambo zvakanaka, tinongotarisa. Ndosaka nechiona vamangudzwa vanoti isai mari kubank, vakagadzira kuti financial inclusion hakuna isai mari kubank. Vakatishandisai formal rate vanhu havasitedzi, vanoita black market rate. Saka tinova tichiramba hatitauri hatiendi murodhi, tinongokutarisa. Nyika haifambi like that.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari paRunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuvidzirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vasangana nevatungamiri venyika dzeJibuti neSomalia muJibuti nhasi, uye vari kutarisirwa kusanganawo nevatungamiri venyika dzeKenya neAngola. Uru rwendo rwavo rwekutanga kuAfrica kubva zvavatora chigaro ichi. Nyika yeJibuti ine muzinda wemauto eAmerica anoshandiswa kurwisa vanopfurikidza mwero vakaita seAl-Shabaab neAl-Qaeda. ava Austin avativo America iri kushanda ne African Union kurwisa vanopurikidza mwero ava. Vanhu makumi matatu vakuvara nhasi mushure mekunge chitima changa chakatakura vanhu chabonderana nechimwe chitima changa chakatakura zvinhu kuPakistan munzvimbo yeChakpura pedyo nedunhu reKila Satasha. Vakuru vehurumende yenyika iyi vanoti vatotanga kuferefeta chakonzera njodzi iyi. Vachairi vezvitima nevashandi vekambani yezvenjanji vanonzi vambomiswa basa. Zvitima zvinogarawo zvichibonderana muPakistan nekuda kwekuti zvivakwa zvave nemakore zvisina kugadziriswa. Makatirira kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisaya anoti 909 AM 6175-7255 per shortwave. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nezvavari kuita muupenyu hwavo cheYouth Forum chesvondo rino, tine hurukuro namuzvare Skanyisiwe Tazvitya avanogara kuPoland vachiita basa rekutyaira marori kana kuti magonyet. Muzvare Tazvitya vari mubasa rinonyanyoitwa nevanhurume, asi vave kutobatsirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kupinda muindustry iyi. Vane peji ravo padande mutande reFacebook riri kuteverwa nevanhu vanosvika zviuru makumi manomwe nemasere kana kuti 78,000. Peji iri rinonzi Led Tracker Zim. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Inini kanyaya kangu kadikidiki mapindiro andakaita muindustry. Inini ndakatanga ndichiita zviye zvekuoperata. Pane aya atinoti maearth moving machines. Ndiwo andakatanga ndichioperata. But handina kunge ndatangira pamaearth moving. Nungoziva life sometimes inogona kuita ma ups and down, but kana ukasanyasozviongorora unogona kuramba uchingori futi pama down. Saka unofanira kuti tichigadzirise kuti toenda sei kuma ups wacho. Ndo mapindira ndakaita mumatracks, but hakuna chinhu chakambooma chinonzi munhukadzi haiti semaonera munenge muchiita kupedzi kwangu. Rakanzi Lady Tracker Zim. Inini zita rangu rekuzvarwa ndinonzi Sikanyisiwe Tazvitya.
Saka iko zvino makurova muri pa Europe?
Yes, pari zvino ndava ku Poland. Kana ndiri ku Poland ndinenge ndichiita cross border. Ndino drive cross border chete. Ndichienda ku Germany, ndichienda ku France, Italy, Spain, Belgium, Netherlands. Kwese ndinongoti ndinofamba like Europe yese. Ndinenge ndichifamba Europe yese, hapana kwandisingaende.
Koiko kumusha mairova futi here magonyeta?
Aiwa, kuZimbabwe ndakanga ndichitodhaivha. Ndaimhanya pamalodzi edu, taimhanya wangapo. Vakawanda vanondizivira kuhange ikokoko. Nekuti hanu, uku ndokwandakanyanya kushanda stereki. Ndikambonoshanda kuMutare kumakomo uko kune kunonzi kuImbeza, tenge munokuziva. Yanga iri border timbers kumashure uko yakazonzikwa zvinonyanya kunzi Imbeza. Ndaishanda nefire truck. Riya rinomanya richidzimura moto, tikambotakura madrinks papepsapo vanondiziva.
Kusvika nhasi mave nenguva yakadii muri muEurope?
Muno muEurope handina nguva yakareba, ndongotiverenga kuti ndine 8 months ndiri muno muEurope.
Munosanganawo nematambudziko akaita sana rusaro raganda here ikokoko?
Pari panyaya iyoyo, ndinoona kunge kunungu vakadzi kunge vachityaira zvinhu zvinenge zviri normal, nekuti vakadzi vakawanda kwetu, nekuti tinototaura kuti about 40%, 40-30% yevakadzi vekunoku vanenge vachitiraka makonyoti. Saka handioni hazvivashamisi, chingatovashamisa kuona vanenge vachivhunduka ganda kuti uyu musikana uyu mutema akabva kupi kouya ari kurova marori kunoku. Chingatonetsa pakunoku kwatiri mutauro, nekuti kunoku havagoni chirungu. Munoona, ndo ingatoita challenge. Zverusaruro handisati ndazviona hangu ipapo, handidi kunepa.
Pazvakauyawo mupfungwa dzenyu kuti haini ndakuita zvekutyaira izvi, ndari?
Inini ndichikura semusikana wechidiki. Ndingati pazvaka ndakangu kura ndishida kuita nengo ini ndoda kuita chibasa che changu chizi takasiana neche vamu mnungo sewa ndaka kura ne anjozi yangu ini ndaka kura ndishitaba ne wakumana saka ndonono nge zozozu nge zaka pinda fute msoro mangu nekuti taitamba ne mota zima waya isu taitamba ne mota zima waya ndaitamba mawumbu ye mota zima waya andina unge ndaka mbuvira ndaka tamba mawumbu haya ekubika magabani kwenye wangu wasikana
ndangandi chitelerera ku Facebook kwenye uko ndaona izu zipani vanhu vakuda kutosvika ku 100,000.
Okay, yeah. Panyaya ya mafollowers, mafollowers angu akawanda. Endipa mukatarisa, mukatevera machats, ama post angu pavari vese vanenge va like varu komenda, varu kuvunza, varu kuita sei vese ndinotevera ndichipindura, ndichilaika, ndichipindura, ndichilaika.
Ndaonawo vazhinji varu kungoti Lady Trakazimu varu kutibatsira, varu kutibatsira. Chinokutumai kuti mubatsirewo vamwe kudaro chii?
Live ye iri kuraramwa muZimbabwe zvaizvezvi ndinoiziva ndinoinzwisisa kuti munhu kuti abate mari inoita iyo 1,000 kuti abhadhare ringi ko kana akuchizoda kuita mapapers ekutauye kuno achazokwanisa here haakwanisi saka chitina nechii kuti ndongopa hangu mumwe abatsirike akawana link mahara ochitsvaga mari yekuti abhadhare mari yekuita mapapers ake ochitsvagawo mari yekuti atenge tikiti rendege hapana chandi nubwa kubatira vamwe I think zvingori zvinhu zviriko kuti ukanzwa mwoyo wako uchida kubatsira ingobatsira
mashoko amungasiriwo vamwe vechisikana vechidiki ekurudziro ndeye kuti kudii
ipapapo pane kakuti nechei kuti ndimukurudzire kuti aigare ane tariso yekuti achazoda kuita driver wegonyeti ini ndinjichido toda kuti vana vari kumashure vati ite life ime nengi ilipa msuru wa saa wa zizi nesimba wa zizi nesimba wa ike zime basari nengi ilipa msuru
Muzare Skanyisiwe Tazichka avachitaura varubarunare ku Poland na Ivan Zininga wa Studio 7. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum chamunopakurirwa nemusvesvondo wega wega natanonoka wande weStudio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi pasina
Yesu simba rangu
simba rangu
Vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro. Reverend Matonga tinokutambirai muchirongwa.
Makadi vatanonoka Wande rufaro rwangu kuti ndikurukure nemi nyaya yechikunzi Satanism.
Satanism chii Reverend Matonga?
Satanism kunamata Satan kana kuti kuva nekuchiva zvinhu zvinonzi ndezva Satan vanhu vozviona sekunge ndo zvakanaka kudarika zviya zvinonzi nevaKristo ndezvehumwari inyaya inobvira pakuamba kwechiKristo pachacho asi inoramba ichitora maforms akati siyanei mukutanga kweBhaibheri mukutanga kweChikristo kwakasumuka chinamato chainzi Gnosticism ichocho chinamato ichocho chakanga chine mhodzi dzeyatingazoti Satanism nhasi uno inova kwakanga kurukurwisana nedzidziso yaKristo nekuda kuimonyorora kuti itambire zviya zvinodikanwa nenyama dzedu zvose izvozvo zvatinoti semaKristo hatidi izvozvo vaida kutsvaga nzira yekuti vazviunze zvipinde mukudzidzisa kwechikristo nyaya iyo yakanga iriko zvekare ende imwe yenyaya yakazenge yava futi pasenda pekupesana kwemaprotestants nemacatholics vese vachiakiuzana maprotestant achiti aiwa papa ndiye ava antichrist uyuwo papa achiti aiwa maprotestant ndovari kunamata Lucifer. Saka nyaya yesatanism inyaya ine midzi yakabva kure. Asi mungada kuti muzive kuti Satanism yakazonyasoita an institution muma 1960s ichitungamirirwa nemurume ainzi LaVey. Murume uyu aida kudzidzisa kuti ma religion ese akabva pana Abraham anokanganisa ugaro hwevanhu. Anonzi ma Abrahamic religion. Ma Abrahamic religion mukuru wacho ndiyo Judaism, then yoterwa ne Christianity, then yokoritorerwa ne Islam. Saka iwaya ma religion ari matatu ane zvizhinji zvaanodzidzisa zvakafanana, although aine zvaanozosiyana apo nepapo. Kunyanyanyanya chikristo chinozoona Kristo samwari, yatinoti Trinity, kuti mwari ndimwari baba, mwari mwanakomana namwari mwari mweyamutsvene. Doctrine retrinity ndorisingagamuchirwe nemajudha uyezve ndorisingagamuchirwe nemamoslem.
Satanism inobva papi?
Satanism inobva pakuti zviri kudzidziswa as ideal, zviri kudzidziswa sezvinhu zvinofanira kunge zvichiteedzwa nevanhu zvaidiwa namwari pakuvamba. Izvozvo ndo zvinonzi nemasatanisti zvakashata.
Satanism inovavarirei?
Satanism inopromota zvinhu zvaya zvinonzi nevanhu zvinhu zvenyama, ichiramba zvinhu zvinonzi zvemweya. Hakuna kunozoendwa kunonzi kudenga, ndozvinodzidziswa nevanhu ava.
Semaziviro enyu, masatanist vanhu vakadini nai Reverend Matonga?
Vanhu vari kutsvaga zvinhu zvavo zvekuzvifadza. Ndo wakatanga chinhu ichi ukaenda uchinoresearcha munhu anonzi LaVey uyu atanga the first satanic church muAmerica. Munonoona kuti ndopanobva mudzi uyu kuti vanhu vari kutsvaga kuzvifadza, vanhu vasinei nevamwe vanhu, vanhu vanogona kuuraya kuti iye afare, vanhu vanopwanya zvinhu zvakaumbwa nevamwe kuti chere iye achiwana rufaro. It's a self-centered philosophy to darkness, nepamusana pekuti vanoda kuti ivo vazvifadze ndo vafare. Ndo chiri kunzi nevanhu satanism.
Munoti kune avo vakaterera vanoda kuterera nekunzwisisa nyaya iyi?
Ndinofunga kuti wese wangade kuti watere debate iri wazoritera vachiziva kuti mudzi waro wakabva papi. Ndo inonzi satanism.
Reverend Forbes Matonga, tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa.
Mazviita vahwande, ndinodaira kuti inobatsira vamwe kuti vazive kuti chii chatiri kutaura nezvacho kana tichiti satanism.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Dynamos yarowa Capes United 1-0, kuchiti Wange yarowa Highlanders 1-0, Black Rhinos yakunda Manika Diamonds 2-1. Tigers Asefa wekuEthiopia apinda munhoroondo yekumhanya nzendo refu kana kuti marathon mushure mekukunda vamwe kuBerlin, Germany nhasi. Adarika nguva yange iri pamusoro-soro mumakundano aya nemaminitsi anodarika maviri. Kudivi revarume, Ulid Pikchoge wekuKenya akundawo zvapinda munhoroondo sezvo kave kechishanu achikunda. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Reverend Kenneth Mutata, the World Council of Churches, varikurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vagare pasi, vaite nhaurirano vasati vakoka vekunze. Dhora remunyika roramba richishaya simba kubva zvapera sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.